boy tricky.
Shoko redu nasi rukutaro na the voice.
Che, hanzi vano vano ndida zvekudaro, zvekudaro, zvekudaro. Diri ndakapedza zvekudaro, zvekudaro, zvekudaro. Hama baby anochita zvekudaro, zvekudaro, zvekudaro. Kanzi ukagona vanotisa zvekudaro, zvekudaro, zvekudaro.
Back then tichi rova ya school fees. Back then tiri 10 part 2 keys. Back then tichi grupa ma groupies. Kuti ala ndeve Monday, ndeve Tuesday, ndeve weekend. Back then tichi chaka back then. I was in the back then. Waka size a whack then. Daka zoita action. Wakufunga shaka wonder when you see me. Last time you saw me, nanga ndine C3. Dini ndova manyisa kunge ticha we PE. Dotora ma baby kuita kunge ndiri QE. Vada tiche kete bati, nruda tite bito bati. Varandi tiza kwese ndichirira kunge sete bati. Tokukunda iba game renyu. Tokufunda itekusunda iba den penyu. Tokluta itokunta ise blunt redu. Diri stubborni, cause ndiri stubborn.
Hanzi vano vano ndida zvekudaro, zvekudaro, zvekudaro. Diri ndakapedza zvekudaro, zvekudaro, zvekudaro. Hama baby anochita zvekudaro, zvekudaro, zvekudaro. Kanzi ukagona vanotisa zvekudaro, zvekudaro, zvekudaro.
Kunge munhu wakurwara nema feeling. Pain in my heart, zvinonzwika pama lyrics. Had to come through and change hope on my system. Feel it in my chest. Kana napa show ndiri Michael pama guest. Ndopisa zvekudaro ndakuvigwa pa event. Faro anogara ari musango semutent. And I can't act, iyi real life homie. Real life story, if the shoe fits. Ndakapfeka siku real life stombi. Currently pambiri kwete zvanaras pombi. Baby wangu pombi, ndakaspenda dombi. Rekabereka mapuru. Real OG top, marepas kuskuru. Vanhu vechiblack vanochiva zvechibhunu. Vanorasa hunu, vari spoon fed. Vanoruma spoonu, vakaona faro vakutambisa muchuno.
Hanzi vano vano ndida zvekudaro, zvekudaro, zvekudaro. Diri ndakapedza zvekudaro, zvekudaro, zvekudaro. Hama baby anochita zvekudaro, zvekudaro, zvekudaro. Kanzi ukagona vanotisa zvekudaro, zvekudaro, zvekudaro.
Walking with a check. First two times that I hit her, she was lit. Akada kunduza good. Why you always acting so emotional? I told her, baby, wangu, I'm a thief.
Did he give
up? Oh, aye, why, bo. Manje, manje, bagu shiga zigo tudo. Major, wadi.
Hello? Bila, ugu zaga, hazu, uza cash, bro.
Iwe chimbo mira, dine zigo, baby, bo. She thick, thick, mame, chinega, cha next door. Iwe, ndaka kuza good. Don't you ever call me on this number. If you do, it's an emergency call.
Yada, yada, yada.
Mejabo, speak facts, talk truth, dosh neta duru. Kaso waro, jigo jigo shota. Wangu diri busy, ntuku mani za mtoa, zekudaro.
Hanzi vano vano ndida zvekudaro, zvekudaro, zvekudaro. Diri ndakapedza zvekudaro, zvekudaro, zvekudaro. Hama baby anochita zvekudaro, zvekudaro, zvekudaro. Kanzi ukagona vanotisa zvekudaro, zvekudaro, zvekudaro.
The streets like my streets eye, I don't go that old street wise. My street guys, I don't find them my open eyes. Otherwise, we no put it on my street signs. Pay the price, no go who's what the streets like. My streets eye, I no roll and my street lights. I easy buys, I surprise when them my thick thighs. My wolves eye, I don't yank it in disguise. Yeah, I remember those days in Dinakaro. Yeah, time me on my patas, Jagudaro. Yeah, also chover that thing, Jagudaro. Then you realize this thing, no kisharo. Yeah, Dino Roka that pot, Jagudaro. Ghetto Jack Sparrow. Nyangwa sina bonzo nova pinda bon maro. Meza muri zubaga ndiri kenga kunge scarecrow.
Hanzi vano vano ndida zvekudaro, zvekudaro, zvekudaro. Diri ndakapedza zvekudaro, zvekudaro, zvekudaro. Hama baby anochita zvekudaro, zvekudaro, zvekudaro. Kanzi ukagona vanotisa zvekudaro, zvekudaro, zvekudaro.